sachigaro weSports and Recreation Commission maGerald Mlochwa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa chitevera ruyamurorwa wakawana apo Maurias akaenda kuAfcon gore rapera.
Football at national level, that is the Warriors, the mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to work.
Takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire Warriors, asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasi kutipa.
Vamunotywa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika, uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotywa avo vanove zvekare mukwata wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese eZIFA anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZIFA raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza, asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzikisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari, asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana, tovadawo kuti vapana ivo vangachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze, inezvi takangobvarirwa tiri mukati. Saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Ukuwo mutsigiri weDynamos vaKenneth tatenda gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Tinotenda hurumende because it's an improvement kumaplayers yedu. Kupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika, uyezve tinotenda nekukuriridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors yedu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAfcon 2022, uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.